내가 사로잡아. Mumwe andakanzwa kudanwa, not with noise but with light. Sitarango rakanyorwa kudenga, before I even walked on this earth. Handisi kungorara machete, I am the answer to a prayer. Pane chikonzero ndiripano, I have a voice I was sent with. Pane chisimbiso pandiri, invisible to the eyes. Asichinozo nzanyika, it shakes the heavens. Dagasarudwa, sent from heaven, not of this world. Dagasarudwa, I am chosen to fulfill what you planned. Handisi tsaona, I am part of the plan. Handisi ndega, you are in me, Lord. Dagasarudwa, I am chosen. Ndirinzwi risati ranzinzwi, a fire that no water can put out. Ndiri nano dzakafambwa kare, steps walked before I knew. Guva isati yatanga kufamba, you already knew my end. Saka ndichamhani ndisina tariro, cause my path was written before me.
Takasarudzwa,
I am appointed.
Takatumirwa,
I handichadzime.
I will shine,
handichanyara.
Sarutwa.